nokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine mumwe mudzimai ari kushanda iye nemadzimai nevarume nevamwewo vanoita zvemitambo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvirongwa zvipi zvavakarongera avo vanofarira zvemitambo munyika.
Ini ndinonzi Zaza Muchemwa, ndoshandira sangano rinonzi Almasi Collaborative Arts. Almasi Collaborative Arts iorganization inoshanda nemaartist vatambi vekuZimbabwe vachiedza kuita kuti vashandi vavo vemaarts vakwanise kuwana maskills okuti anogadziridza craft yavo kuti vakwanise kuve vachikwanisa kushanda muZimbabwe nekune dzimwe nyika dzinofurikidza Zimbabwe.
Iro sangano renyu iri munoshanda here nevamwe vanoita zvemitambo vane mukurumbira kana kuti rakatanga sei?
Organization maybe in our mercy yakatanga nevanhu vane mukurumbira. Mafounder edu ndiye Patience Tawengwa na Daniel Gurira. Vanhu vavo vakatotanga organization iyo vachiona kuti isusu takakwanisa kusvika patakasvika nenyaya yekuti takawana mikana yokudzidza uye zvemikana yokunatsokukwenenzera basa redu ratinoita. Saiwo chishuwo chavo ndichaive chiri chokuti vapewo vamwe mikana yokuti vanatsokuwanawo ruzivo rwokugadzirisa basa ravo uyezve ruzivo rwokuti vanatsokudevelopa basa ravo kusvika parinokwanisa kunge riri basa rinokwanisa kuvapawo mukana wokushanda wokuti vawane kurarama upenyu hwavo. Saka izvozvino tine mutambo wedu watiri kuita musi wa20 April unonzi Windy Estate Reading yeWindy.
Zvii zvinenge zvichiitwa panyaya iyo yamuri kutaura yekuti stage reading mune muchiita chii?
Kana tichitaura nezvestage reading zvaita ndezvokuti maactors vanonge vachiratidza mutambo vakabata mascripts vanenge vachiperforma kana kutamba vachishandisa mascripts avo. Saka inenge iri kubatanidzwa kwokutamba kwachona kwevatambi vachinge vachiverenga kubva kune zvinenge zvakanyikwa pabepa. Zvinoita nezvokuti dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti stage reading chinhu chinobohwa nenyaya yekuti inenge iri nyaya yekuti vanhu vanenge vachiva kuti munhu ari kuverenga kubva pabepa. Asi manje zvinoitira nezvokuti mutambi anototora nguva achitoresecha achitotsvagiridzo panyaya yekuti karekita kati munhu waari kutamba wachona akaita sei, makore ake, uye vanogara kupi, uyezve vanonge vachiitawo kushanda kuitira kuti every kana tinguva pakutamba ipapo mumutambo imomo vanenge vachimeka shuwa kuti every minute kana kuti every moment vanenge vachimeka shuwa kuti vaisa zvinoda kunge zvichinge zvirimo imomo mumomendi imomo. Saka stage reading tingaitaridza sokuti kubatanidzwa kwezvinhu zviviri, kuverenga uyezve nokuperforma.
Zvamunenge muri kuita izvi chirongwa chenyu chichange chichiitirwa kupi uyezve muri kutarisira kuti vanoita zvemitambo vangani vachange vari pachirongwa ichi?
Mutambo wedu uchange uchiitirwa kuOld Mutual Theatre kuAlliance Francaise kuno kuHarare. Tinenge tichitarisirawo kuti audience yedu ichange ichibva kuvanhu vanoitawo zvemitambo uyezve vanhuwo vanongofarira mitambo. Chatiri kuitira stage reading yeWindy ndechekuti pane vanhu vakanyora mutambo wavo vada kuti zvinenge uchiraniswa patv asi vaona zvakakodzera ivo kuti vasati vatanga kushoma mutambo wavo vakwanise kunyatsokukwenenzvera kuitira kuti unatsokumira zvakanaka. Saka tiri kuita marehearsals iwawo kuti vaonewo feedback kubva kumaactors and then tapedza rehearsal tobva tazoitawo mutambo wedu musi wa20 April kuti vaonewo futi feedback kuvanhu vachauya audience yedu chenge ichiuya musi wa20 April kuti vaonewo kuti zvinhu zvavari kugadzira izvozvo vanhu vachazvitora sei and kana pane zvinhu zvoda kugadzirisa kana kuti pane zvimwe zvinhu zvoda kuwedzerwa kana kuti pane zvinhu zvoda kuramba zviripo vaonoti tinofambisika sei. Asi iko zvino mutambo wachona kutonakidza titorimo mumaresa imomo zvokuti ndovimba kuti vanhu vachinakirwa chaizvo pavachauyaipapo even patichitarisa kuti vatipefeedback vachange vachitonakidzwa ivo pachavo nokuti isusu seour mercy and even ivo vanhu vachona vetreasure media vatoshanda navo chatinonyanyisa kutsimidzira mukuita basa redu ndechekuti basa rako rinoramba richiita zvakanaka kana iwe uchizvipa mukana wokuti uone feedback kubva kune vanhu uchiramba uchigadzirisa basa rako kuti hazinatso kusvika chaipo chaipo ipapopo kuti unonatsonzwa kuti ya basa rangu ranatso kusvika chaipo parayachifanira kusvika chaipo chaipo
vanenge vachida kuuya kuchiitiko chamunacho ichi vanokuwana ipapi
vanenge vachida kuuya vanokwanisa kuuya kualliance kana kuti vanokwanisa kutibata panhamba dzinoti idzo 0713517280 kana vachida kuona kuti vanokwanisa kusvikapo sei iko kualliance kwachona
titsanangurirei zvakare kuti zvirongwa zvenyu zvichange zviitwa rini narini uyezve zvinopindwa pachena here kana kuti munhu anobhadhara
chirongwa chedu chepreziding yehwindi chichange chiriko kualliance kuout mucho wapedza kualliance frances kuharare pa20 April chinotanga na6 PM
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.